Munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Union vaJafet Moyo vanoti bajeti rakaturwa harina kusiyana nemakore ose sezvo hurumende isingatevedzere zvavanenge vati vachaita pakushandiswa kwemari uye nguva dzakawanda hurumende inozotadza kuwana mari yainenge yakavimbisa.
Haina mutsauko nemabhajeti ese zvaministries akati one day either vanenge vafirikidza mari zvavanenge vakapiwa vamwe vachichema kuti mari haina kumbobvira yapiwa.
Vamoyo vanoti mushandi hapana chake sezvo mitero yave kubhadharwa yakawandisa zvikuru zvekuti mari inosara nemushandi haikwani kuti araramise mhuri yake. Izvi zvinotsigirwa nenyanzvi inoona nezveupfumi vachishanda neLabour and Economic Development Research Institute vanyasha muchichwa avo vanoti kunyange huwandu hwemari isingabatirwe mitero yemihoro yakakwidzwa kubva pamadhora zviuru zvishanu kusvika pamadhora zviuru gumi vanoti zvichasiya mushandi asina mari yekuti ararame. Vamuchichwa vanoti vashandi vakawanda vari kutambira mari iri pasi pemadhora zviuru gumi nezvisere inotarisirwa kuti mhuri ine vanhu vashanu vararame vachiti mitero ichapedza mari yemushandi.
Iko zvino tiri kutaura zvema 18,000 to 20,000. Saka kana munhu achitambira runova ruzhinji rwevanhu ruri kutambira les and then hurumende yonotekisa munhu iyeye ari kutambira mari isingamukwaniri, kureva kuti hatisati tatanga kunyanyotarisisa nyaya yekuti tiwedzere inova inonzi aggregate demand.
Panyaya yekuti hurumende haichabvumire vanhu kupinza munyika motokari dzine makore anopfuura gumi dzagadzirwa vaClemens Zinduru vanoti danho iri richaita kuti vakawanda vatadze kutenga motokari kunze kwenyika sezvo dzine makore mashoma dzichidhura. VaZinduru vanoti hongu motokari dziri kudiwa nehurumende dzinenge dzichiri kunzwa uye dzinenge dzichiburitsa chiutsi chishoma asi hadzitengeke nekudhura. VaZinduru vanopa muenzaniso wemotokari yerudzi Honda Fit ine makore gumi nekuraudzira inotengwa nemadhora chiuru nechidimbu chemari yekuAmerica asi iri pasi pemakore gumi inotengwa nemadhora zviuru zvinomwe kana kudarika.
Honda Fit iri less than 10 years inoimputwa kusvika kuna Tanzania ne 6,000-7,000 madhora ekuAmerica. Honda Fit ine makore anopfuura 10 years inosvika kuna Dar es Salaam ne $1,200-$2,300.
VaClifford Kupeko vanoti zvakanaka kuti vemabhizinisi vabhadhare mari sezviri kutaurwa navanxuve asi vanoti mari dzinofanirwa kusiyana kwete kuti vabhadhare madhora makumi matatu vose.
Vavachinenge vasina kuisa a threshold across the board nekuti mabhizimisi anosiyana siyana.
VaKupeko vanoti hurumende haifanirwe kutsvaka uta nemugate nekuteresa vashandi vari kupiwa mari shoma asi kuti vagadzirise kuti mari iri kubuda munyika kuburikidza nekubuda buriswa kwegoridhe nezvimwe zvicherwa zvisiri pamutemo imiswe. Mumwe mugari vaIsrael Nyandoro vanoti zvakanaka kuti vanhu vabhadhare mitero kuti hurumende ikwanise kuzadzisa zvayakaronga kuti ichaita nemari sezvo pasina kwavanokwereta.
30 US dollars iri kutaurwa kunzi ichatorerwa mainfomali. Ndinoona zvakanaka nekuti that money inoenda kufisika senyika.
VaJohn Marara avo vane makambani anogadzira makombiyuta vanoti vanoona mitengo yezvinhu ichikwira gore rinouya nekuda kwemitero yawandisa yave kubhadharwa.
Pachaitika mapurize increase akawanda, vanhu vangopasa makosti kune makastomers avo.
Dzimwe nyanzvi dzezveupfumi dzinoti vanxuve vangadai vakaparura bhajeti ravo nemari yekuAmerica sezvo iri mari yave kushandiswa nevanhu vakawanda kusanganisira hurumende. Vanxuve vakatura bhajeti remadhora emunyika mabhiriyoni mazana mana nemakumi maviri nerimwe chete nechidimu kana kuti 421.6 billion. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.